This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chivabvu 8 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Kana pa website yedu inoti www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika vaTrust Maanda vambochengetedzwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kukanganisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti ZANU-PF yoga haife yakagadzirisa upfumi hwenyika, nekudaro mapato ose zvematongerwo enyika anofanirwa kupinda munyaya iyi.
Upenyu hwohomera veruzhinji avo vasina mari dzekutenga zvavanoda mwedzi mishoma ZANU-PF yava kutonga yega nyika.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti havakwanisi kupa mutongo pagakava riripo pakudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende dzeMDCT, nekudaro ngaiende kumatare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTrust Maanda nhasi vambochengetedzwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kukanganisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo. VaMaanda vaendeswa kukamba yemapurisa yeSouthton Police Station. VaMaanda vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera vamwe varume vatanhatu vanoshandira kambani yeMbada Diamonds kuti varambe kuita zvapupu zvehurumende munyaya iri kupomerwa murume anonzi Mudasa Khan yekutenga mangoda anosvika madhora mamiriyoni matatu siri pamutemo. Varume ava ndiva Simba Rashe Gondo, vaHard Life kuudzewe, vaTemba Mvalo, vaTokumo Chigeza, vaInnocent Tsindi navaAlexander Daru. Mapurisa anoti vaKhan vakapa varume ava motokari sere dziri pakati pemari inosvika zviuru zvishanu nemazana mashanu kusvika pazviuru makumi matatu zvemadhora kuitira kuti vawane mangoda ekubaya. Asi varume ava avo vave kuti vanoda mari inosvika mamiriyoni maviri nemazana nemakumi mashanu emadhora kana kuti 2,250,000 vanoti vakatochwa nemapurisa vari musungwa kuti varoverere vaKhan. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaMaanda vaJeremiah Bhamu ava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti tinzwe zvaitika.
VaMaanda vanga vatorwa nemapurisa nhasi mangwanani vachipomerwa mhosva yekuti vari kuvhiringidza kana kuedza kukanganisa mafambiro akanaka emutemo zvichibva panyaya yavari kumiririra maclients avo akavakumbira kuti vaendese nyaya dzavo kumatare dzemhosva vachinyunyuta nemabatirwo avakaita nemapurisa pane imwe nyaya yavaiita.
Vanhu ava vari kuti vari kuda chii chaizvo kumapurisa, uye zvii zvavari kunyunyuta nazvo vari kumirirwa navaMaanda?
Vari kunyunyuta kuti vakamanikidzirwa nemapurisa kuburikidzwa nekurohwa nemamwe mabatiro akaitisisa kuti vati ivo vakatengesa ngoda kana kuti madiamonds kune mumwe murume anonzi Muhasad Khan mugari wekwamutare. Mushure maizvozvo mapurisa akabva atora mota dzavo vanhu ava akati mota idzi ndo dzakanga dzatengwa nemari yavanga vapiwa pakutengesa madiamonds iwayo. izvi zvinova zvinhu zvavari kuramba. Vari kuti takazongonyora chete kudaro mushure mokunge tarohwa uye tabatwa zvakaibvisisa nemapurisa. Saka mhosva yava Mahanda yava yekuti makatambirirei basa ramakapiwa nevanhu ivavo mukariendedzerei kudare redzimhosva. Kutoita kudaro kwamakaita makuvhiringidza kufamba kwemutemo.
Saka vamaanda vari kuti kudii apa?
Vamaanda vari kuti ini ndaiita basa rangu segweta. Munhu akauya achikumbira rubatsiro kugweta ndoshandiro yandinoita. Saka zvamave kuita izvo kwave kunditadzisa kushanda, zvakare mave kuda kumbunyikidza vandikumbira kuti ndivaitire basa kuti vasatsvake rubatsiro kubva kumatare edzimhosva. Nekuti kana munhu akati ari kutsvaga kuwanda kudare mouya mosunga gweta rake panyaya iyoyo, muri kuita waisafanira kuenda kudare.
Gweta rava Trust Mahanda uye vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti matambudziko akatarisana nenyika pari zvino munyaya dzezveupfumi anokwanisa kugadziriswa kuburikidza nekugadzirisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vatsvangirai ava vakanga vari mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa neZANU-PF kwemakore mashanu vanotiwo chakachenjedza ndechakatanga, nekudaro havachabvume zvekupinda muhurumende yemubatanidzwa neZANU-PF vachibatwa semubvandiripo. Hurumende yeZANU-PF iri kuvimbisa kuti kuburikidza nechirongwa chayo cheZimu Asset, Zimbabwe ichabuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza musangano wemazuva maviri wakarongwa neSapeza Trust nemuvhuro kuti hurumende yebato ravo haichadi kuita zvehondo nenyika dzekunze dzinogona kubatsira Zimbabwe. Asi vaChinamasa vakatiwo zvakakosha kuti nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzibvise zvirango izvi, vachiti zviri kuita kuti Zimbabwe itadze kuzvisimudza munyaya dzezveupfumi. Asi vakawanda vanoti zvinenge zvakona n'anga murapwa achida pahurumende yavaMugabe kuti imutsiridze nyaya dzezveupfumi. Muzuva redu rechitatu uye rekupedzisira muhurukuro yedu navatsvangirai, tinovabvunza zvingaitwe nevanhu muZimbabwe, tichitanga nemapato anopikisa kuti vagadzirise zvinhu.
Kana muri pachokwadi chokuti moda kubvisa ZANU, chipata nai namwe. Bati kana iri yayo ngoti tsvangirai hatimudi, izvo ndinongoto varume vangoonawo kuti isusu natsvangirai hatipindirani. Chavakandivengera handichizivi, asi ndinongoti aiwa makorokoto kana zvafambawo vanhu vakawana shanduko zvakangonaka, tee tichizoonawo kuti zviri kufamba sei.
Asi semaonero enyu, iwo mapato anopikisa anga ashande sei kuti asapota achitorerana mavhoti? Nekuti tiri kuzviona zvichiitika mune dzimwe sarudzo imo muZimbabwe imomo.
Inongonetsa hukuru. Kuri kuti vanhu vaisa kuti vanhu vanodei zvaiita nani. Nokuti umwe munhu unoita pati kana vanhu nevadzimai vako nevanikina vako, unoitawo pati yake nevadzimai yake nevanikina vake, zvabatsire chizvo. Moto ndinobva kundobva kumasvingo, saka vanhu kumasvingo vachandisapota. Moto ndobva kumanyika renze. Zvese izvozvo handizvo zvinoita kuti zviri kuti vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanoda kuti batane, tabatana tobvisa vaZANU-PF, tocreate a new situation. Toita kuti upenyu hutsva hutange, kwete kuramba tiri mumatambudziko akadai. Ndo zvingadai zviri zvinhu zvinoda kuti vanhu vafunge. Zvokufunga kuti nditsvangirai ari kutungamirira, ndiani ndoda kuti nditungamirireini? Kwangoedza namasimba pasina nebasa rei.
Asi vatsvangirai, mungati muchine rutsigiro here rwenyika dzekunze?
Ine rutsigiro rwangu rwobva kuZimbabwe, vana veZimbabwe. Madzisahwira havangavo vangati ndinowana rutsigiro. Madzisahwira, madzisahwira. Isu tinoti isusu vana veZimbabwe ndo vanenge vaitsigirai isusu nezvatiri kuita, nokuti zvinovabatsira. Kana vari vekunze madzisahwira, todyidzana navo, hapana vatinosarudza. But haungauyi kutongerwa musha wako nevanhu vekunze. Zvingaitawo here?
Asi munofunga kuti vari kupindira here mune zvemubato renyu sezviri kutaurwa nevamwe vamunoshanda navo?
Ameno, ndinotozvinzwawo mumapepa. Asi kana vachiita izvozvo zvakaipa, hazvina kunaka. Handizvo zvavanofanira kunge vari. Vanofanira kubetsera vana veZimbabwe kuti vaita achieve their struggle. So vachibetserawo, ko vanhu vese vese vanoda kubetserana, ihumwe kairodiwai. Zvino kana Ini nangu apala chungu cha ningati apa ndakawa bata wakada ya ndungu zaayo. Kanari matisawira ngazi, tachisawira kutu wanufana kutu watigire. Kwete kutu ni mingadae. Kangazi.
Ngati tarise yu nyika iko zvino zvino hazvina kumira zvakanaka tichitarisa nyaya dzezveupfumi zviri kutoramba zvichienda kumawere pangagadziriswe sei apa
inini musi wechingandiko wesondo wanaitaura kuepwe ndakati isu tine 8-point plan kana pasina kutaurirana hapana solution MDC nyangwa yaikati ngatigarei pasi zvano isingadi kutigara pasi kutaura hapana chinosoroveka mugabe nezanu PF ndo wakazviita wana baba wanofana kuziva kuti vana vanodei kavagadzirisei ipapo ende wanofana kuziva kuti kana zvaomesesa ende tinotaura navamwe tiwane one national solution ndozodiwapo takambozviita wani asi hazvirevi kuti irwe ndotinoti isu toda kuti titaure navo tovanyengerera kuti toda kutaura nemi nokuti toda macabinet post no isu tirungovapa as a solution kuti zvinodiwa apa kugara pasi vanhu vovane roadmap to solve this problem zvoonekwa kuti zveshuwa tese tinoda kuti nyika tiyambudze vana ava kana kutigadzirise dambudziko rine vana ava zvechimbimbindoga zvandinoona hangu zvatingazvitedzeri mashavi eurombe
asi tingati bato renyu remdc rakagadzirira here kupinda mune imwe hurumende yemubatanidzwa kana paita nhaurirano dziri kutaura kuti izvi ngazviitwe
hatingatauri kuti panoitwa hurumende kana chii ndo zvinobva pakutaurirana izvozvo
mbvunzo yekupedzisira vatsvangirai vamwe vari kuti zvanga zvichiitika muupenyu hwavatsvangirai nemhuri yavo zvinenge zvaakukanganisawo chimiro chavo zvaakuita kuti vasanyanyowa nerutsigiro munoti kudii nazvo
ko ndashaya rutsigiro nokuda kwechimiro changu pakudii iwa haupopotedza nomukadzi wako uye inini kana ndiine problem mumba mangu zvinei navanhu izvozvo shuwa tingati isusu hwavanhu hwodhitemenwa nenyaya yokuti tsvangirai ari kugara sei mumba make aiwa ka izvi ndiza zvinhu izvi ndezvinonzi private ndezvangu zvomumba mangu handina kurepa munhu handina kutora mukadzi womunhu ini hasati ndaramba nomukadzi wangu zvese zvinei zvitaurwa mahumbwe okuda kufunga kuti tikaera tadai mumusi tingangodhameja tsvangirai tikadai tikataura nyaya dzevakadzi ivo vese vari kutaura kana tikada kutaura chokwadi nyaya yokuti titaure kuti ana vakadzi vakati yani akazitora mukadzi womunhu ndiyani ringavira zuva rinovira kana rikabuda rimwe hazvinei nevanhu and besides ini andakakanganisa mumba mangu uye kana paine chandira chokwa ndinotokwana mwarisvi nokuti imimiwo vanhu pachirungu vanoti those in glass houses should not throw stones
mutungamiri webato remdct vamogen tsvangirai vari parunare muharare
teererai studio 7 pafoni vari muamerica necanada munogona kunzwawo studio 7 pafoni nekurinza panhamba dzinoti 712-432-582 nhamba idzi zvakare 712-432-5882 vari muBritain fonai panhamba dzinoti 0330 010 3344 nhamba dzemuBritain zvakare 0330 010 3344
zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi izvo zvinonzi zvave kuita kuti vamwe vakungure nguva yehurumende yemubatanidzwa apo vaidya vachipfachura zvinhu zvinonzi zvainetsa hazvo asi hazvina kusvika pakunyanya kuoma sezvazvinonzi zvave kuratidza kuita panguva ino asi kavakuru vakati matakadya kare hanyara dzemwana pari nhasi zvinhu muzvitoro zvinonzi zvizere asi hapana mari yekuzvitenga nayo izvo zvoita kuti vezvitoro vashayikwe kutengesera
makambani anonzi ari kuramba achivharwa ukuwo vachiri pamabasa vacho vachinzi vari kutadza kupiwa mari dzavo dzemihoro paine nguva ndokunge vazodzipiwa mari iri kutenderera munyika inonzi ishoma kwazvo izvo zvaita kuti kuve nedeflation. Vamwe vanongorora nyadzi zveupfumi munyika vanoti chave kutodiwa pari zvino kuvandudza mitemo yezveupfumi iyo inonzi nevamwe ndiyo iri kutadzisa zvinhu kufamba sezvo pasina anoziva remangwana.
Mukutarisa mamiriro akaita zvinhu aya, tabata sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, pamwe nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Africa, asi chichiriritira mhuri iri muZimbabwe, muzvare Memory Chinyoka. Tatanga nekubvunza Reverend Motsi maonero avo panyaya yemamiriro ezvinhu munyika.
Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka, nekuda kwekuti vanhu havana mari yekuda kukwanisa kuti vaite zvavanokwanisa kuti vararame nazvo. Chokwadi kuti zvinhu zvirimo muzvitoro, asi mari dzacho dora racho ndorisisawanike. Vazhinji havana mari dzacho idzodzo dzekuti vakwanise kutenga chikafu. Tozotende yedu Mwari gore rino nemvura yakanaya yekuti vazhinji vakawana chavakawana kuti vararame.
Muzvare Chinyoka, tinonzwawo imi muri kushanya muZimbabwe pari zvino muchigara henyu kuSouth Africa, tisatangurirewo zvamuri kuonawo mumazuva mashoma amapinda munyika.
Mazuva mashoma andapinda muno munyika, inini ndiri kuona kuti zvinhu zvakangooma zvakadaro, nekuti kuti chikafu chaicho chichiwane tiri kunetsa. Mari yacho dhora iko zvinoizvi right now handisi kutombokwanisa kana kuriwana, ende hakuna kana kubasa kwokuti unokwanisa kuimba ukanowana dhora. Saka zvakatooma zvisingatomboiti.
Reverend Motsi, zvii zvamuri kuona zviri kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma, tichiona kuti vanhu munyika vari kunzi chikafu chirimo?
Ndiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome munyika yedu yeZimbabwe ndezvekuti izvo nyika yedu yeZimbabwe haisi kukwanisa kugadzira zvinhu zvayo kuti itengese kuti mari iwande, vakawanda vawane mari, kuitira kuti mari igosevenza nevanhu vachisevenzesa. Nekuda kwekuti 80-90% yevanhu vemuZimbabwe havasevenzi, havana mabasa. Saka naizvozvo havana nzira dzekuwana nadzo mari kana muhoro wokuti pakupera kweshoni kana pakupera kwemwedzi vangawane mari.
Muzvare Chinyoka, zvii zvamuri kuitawo imi kubatsira mhuri yenyu?
Zvatinotoita isu kuti tikwanise kurarama, kutoti patinenge tichibva kuSouth Africa uku tinotokwanisa kuuya kana nehembe kana nezvimwewo zvinhu zvechikafu zvatinotoenda nazvo tinotengesawo kumaruzevha, tichidirisawo kana chibage, zvimwe tichitengesawo netumari kutoti mhuri irarame, tikwanise kuendesa vana kuchikoro. Nekuti kuti nyange kuti tikada kana kutengesa kumadhorobheni kwacho iko nezve hakusisina kana dhora racho, nekuti unoona kuti munhu wese iko zvinezvi anenge achida kutotengesa. Saka kumusha kunotova nani unonodirirwa chibage, vana vanorya sadza. Kana kuti unotodzitakura chibage chiyafu kuti wodzokera nazvo kutaundi wonotengesa bhagidhi iroro, wotowana kuti vana vangaenda kuchikoro. Apa zvikoro zvacho mari dzacho dzikurama dzichingokwira, hatidziwani.
Reverend Motsi, zvii zvamungakurudzira kuti zvinge zvichiitwa, tichiona kuti munguva yakambenge zvinhu zvaoma pakazomboita hurumende yemubatanidzwa inonzi nevamwe yakarerutsa zvinhu?
Kufunga kwangu mwanangu ndezvekuti dai kuri kuti hurumende yedu yabudawo pachena kuti iti mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa. Saka ngavatsvegewo vamwe vanobatana navo kuti zvinhu zvifambe, kuti zvienderere pamberi. Chimbimbi ndoga hatina kwachinotisvitsa, nekuda kwekuti tikakana kubudirana pachena, ivo vari kutonga vakabvira kudhara vachitonga, hakuna matongero avachaita ari nani anopfuura avakanga vakaita kudhara. Asi kutonga vatotsvagawo mazano anobva kune vamwe kuti vasanganise pamwe chete kuti zvinhu zvishanduke.
Muzvare Chinyoka, zvii zvamungakurudzirawo?
Inini handizive kuti ndingataura ndichiti kudii, nekuti ndinofunga kuti dai kuri kuti tawaniswawo kana mabasa ekuti vanhu tingaita. Vanhu vazhinji munyika hatina mabasa ende hatisi kutombohawana. Vanhu ngavawaniswe mabasa, kana paine munhu anokwanisa kubatsira kuti nyika ive inotiwanisa mabasa.
Reverend Motsi, pane vamwe vari kuti dai hurumende yadzosa mari yemunyika.
Mahumbwe baba, mahumbwe chaiwo chaiwo, nekuda kwekuti hapana mari yaunodzosa iwe usina zvauri kugadzira.
Muzvare Chinyoka, pfungwa dzenyu?
Ine pfungwa dzangu dzinotaura kuti tichaita mari yedu munomu hazvingaiti. Tinofane zvara, kana munomu mukangonzi mari yemunomu yadzoka, munhu wese anofane zvara. Nekuti ndinorangarira 2008 zvinhu zvakanga zvakaoma zvisingaiti.
Vanga vari Muzvare Memory Chinyoka vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, vari parunhare neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC. Munokwanisa kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yashika ngoye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Imwe hotera yemuSyria muguta reAleppo yaparadzwa zvichitevera kupotika kwaitika pahotera iyi nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano enhau yehurumende vanoti vari kurwisa munyika iyi ndo vane chekuita nekuparadzwa kwehotera yeCarlton iyo yave nemakore zana nemakumi mashanu yavakwa. Associated Press inoti chikwata chinozviti Islamic Front chinoti ndicho chakonzeresa kurwiswa kwehotera iyi. Sangano reSyrian Observatory for Human Rights iro rine muzinda muBritain rinoti kuputika uku kwaurayisa mauto ehurumende asi harisi kutaura uwandu hwevafa.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweSouth Korea riri kuyambira kuti North Korea yapedza urongwa hwayo hwekugadzirira kuedza kechipiri kechina zvombo zvayo zvenuclear uye inogona kuedza zvombo izvi kana Pyongyang ikapa mvumo yekuti zviitwe. Asi va Kim Kwan-jin vaudza vatori venhau kuti zvinogona kutora nguva North Korea isati yaenderera mberi nekuedza zvombo zvayo zvenuclear, vakati gadziriro iyi inogona kuva yekuda kubata maziso nyika dzekunze.
China yakachengetedza mutori wenhau anozivikanwa ichimupomera mhosva yekuburitsa mashoko ehurumende anofanirwa kuvanzwa. Izvo zvinoitika muurongwa hweBeijing hwekumbunyikidza vanoipikisa pamberi peurongwa hwekucherechedza kupondwa zvakanyanya kwevanhu muTiananmen Square. Sangano renhau rehurumende reChinhua News Agents rinoti Gao Yu akachengetedzwa musi wa24 kubvumbi achifungidzirwa kuti aive nemagwaro ehurumende aya aida kupa nyika dzekunze. Mutoro wenhau ane makore makumi manomwe uyu aratidzwa paterevhizheni yemuChina achibvuma kuti zvakaitika zvakanga zvisina kunaka.
Mune imwewo nyaya, China iri kutora sezvinhu zvidiki diki kureverana kwakaita ngarava dzayo nedzeVietnam munzvimbo dziri pagakava muSouth China Sea umo Beijing yakavaka mugodhi wehurumende wemafuta izvo zviri kupikiswa neHanoi. Vachitaura vari muBeijing nhasi, muteedzeri wegurukota rezvekunze kweChina vaCheng Yoping varamba kutsanangudza zvakaitika sekurwisana. Vativo vane chivimbo chekuti China inogona kupedza gakava iri murunyararo neVietnam iyo vati ishamwari yayakavakidzana nayo.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti mapoka maviri eMDCT ari kunetsana nenyaya yekuda kudzinga nhengo dzebato iri muparamende ngaaende kumatare edzimhosva kunogadzirisa gakava iri. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mashoko aburitswa navamudhenda anoti mapoka maviri eMDCT ari kunetsana nenyaya yekuda kudzinga nhengo dzavo pfumbamwe muparamende anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuti vanopedzerana ikoko. Divi riri kutsigira mutungamiriri weMDCT vamogeni tsvangirai rinoti riri kuda kudzinga nhengo dzeparamende pfumbamwe mudare reparamende dziri kupomerwa mhosva yekupinda musangano wekomiti huru yebato iri wakaitirwa kuMendeo Training Center muHarare musi wa26 kubvumbi wakanga washevedzerwa nemunyori mukuru webato iri vatendai biti avo vakadzingwa mubato neNational Council iri kutsigira vatsvangirai. Vabiti vakazonyorera tsamba kuna vamudhenda vachiti hapana nhengo yeparamende inofanira kudzingwa muparamende, vachiti ndivo vane masimba semunyori mukuru webato rekunyora tsamba yekudzingwa kwenhengo dzeparamende. Mutevedzeri wavatsvangirai Muzvare Tokozani Kupe vakazonyorerawo vamudhenda tsamba vachiti vabiti vakanga varasika sezvo vasisiri nhengo yebato ravo Vashiti ivo semutungamiriri weMDC Tim Paramende ndivo vane kodzero yekunyora tsamba yekuti nengo idzi dzidzingwe muParamende. Asi vamudenda vati harisi basa reParamende rekuti ipindire mumakakatanwa anenge ari mumapato ezvematongerwo enyika. Nokudaro vati vaona zvakakodzera kuti nyaya iyi iongororwe nematare. VaJacob Mafume avo vari kutaura vakamirira chikwata chiri kuda kuti vatsvangirai vasiye utungamiriri webato reMDCT vati vafara zvikuru nedanho ratorwa navamudenda.
VaJacob Mudenda vataura zvakanaka kwazvo kuti ivo havanei nechekuita nezvinenge zvichiitika mune rimwe bato separamendi, nekuti nyaya idzi dzine vanhu vari muparamendi nevamwe vanhu vasiri muparamendi vakafanana nesu. Mapatizi ane vanhu vari muparamendi nevamwe vanenge vasiri muparamendi. Saka tsamba idzi dzichida kunyorwa navatsvangirai vachida kudzinga vanhu inyaya dzinofanirwa kuinda kumatare, sezvatakambotaura pakutanga kuti pava nenyonganyonga kuti ari kumirira pati ndiani. Ava vanhu vari kunyora tsamba takavasuspenda kudhara, zvichireva izvo vanofanirwa kumbotanga vadhila nenyaya dzekususpendwa kwavo vasati vanyora tsamba kwese kwese. Ivo ndoo vaakutora nyaya voisa pamukova yezano. Isusu tatichiita nyaya mumusangano medu tichiteedzera bumbiro remutemo redu reMDC. Saka isusu tinoona kutonga uku nezvataurwa navaspika tikati ndoo zvatata taura paitanga nyaya iyi.
Vamafume vati vatsvangirai nevamwe vavo ndivo vanofanira kuenda kumatare sezvo vachiti ndivo vakambomiswa basa mumusangano. Mutauriri weboka reMDCT avo vari kutsigira vatsvangirai vaDouglas Mwonzora vatiwo vafara nezvaturwa navamudhenda.
Danho iri idanho ratinogutsikana naro nokuti dare reparamendi harina kubvumirana navabiti kuti ndivo vane simba rekubvisa mamembers of parliament. Veruzhinji vanofanira kuziva kuti chikumbiro changa chaiswa kuparamendi navabiti ndechekuti ivo ndivo vega vanofanira kuti kana nhengo yeparamendi ichida kubviswa vanoibvisa ivo. Saka zvataurwa naspika izvi ndezvekuti havana chikumbiro chavapiwa chekunzi pange paine mamembers of parliament anobviswa. Ikwaa kuri kungotaura chete kuti mutemo unoti chii, mutemo unoti kudii. Asi spika havana kubvumirana navabiti kuti vabiti ndivo vane simba iroro chete. Uyezve spika havana kuti MDC haina kodzero yekudaidza mamembers of parliament anenge asisiri mamembers eMDC.
Vamwonzora vati vachaenderera mberi nekubvisa nhengo idzi muparamende mumazuva mashoma ari kutevera.
Zvazvinoreva ndezvokuti mumazuva mashoma ari kutevera tiri kuenda kuparamendi kunobisa vamamembers of parliament asisiri nhengo dzeMDC. Saka nyaya iripo ndeyekuti chikumbiro chavabiti charambwa.
Zvichitevera musangano wakaitwa navabiti nevamwe vavo kumandeo training center, vatsvangirai vakazoshevedzawo musangano wenational council yebato ravo wakafanana newakashevedzerwa navabiti, vakatora danho rekudzinga nhengo pfumbamwe muparamende pamwe nemubato ravo dzinosanganisira ivo vabiti. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa neboka ravatsvangirai dzinoti vaSolomon Madzore, vaPaul Madzore, vaBekitemba Nyati, vaWillas Madzimure, vaMoses Manyenga Vana, vaSettlement Chikwinya, vaReji Moyo, vaWachi Sibanda, vaSamuel Spepa Nkomo pamwe naamai Evelyn Masaiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuoma kunonzi kwaita upenyu kune veruzhinji.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Gweta runorwira kodzero dzevanhu vatrust mahanda vanombochengetedzwa nemapurisa.
Upenyu hwoomera veruzhinji ava vasina mari dzekutenga zvavanoda. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksiyamina Sandra Nyera naChris Kande.